Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera gunyana 11 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana kutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo.
Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. Nhasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa. Nhasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurikidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika yose kuti vachazadzisa zvavakavimbisa kuti vaMugabe varadzikwe kunodiwa nemhuri yavo uye mutumbi wavo hausi kuzofukunyurwa sezvakatarwa nematare nezuro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri uye vari muzvukuru vaMugabe vaLeo Mugabe vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika nepasi rose kuti vacharemekedza zvido zvemhuri yavaMugabe zvekuvaviga kumusha kwavo uye kuti havasi kuzovafukunyura sezvavakambovimbisa.
Kuti isusu president ndavataurire mhuri yezimbabwe yehafrica yeseeuogeai havasi kuzofukumura amugabe zvikumirana nemhuri kuti vacharespekta zvino zvemhuri zvaive zvino zvemufi.
Izvi zvinotevera kuraswa kwechikumbiro chevana vavaMugabe chekuti vasafukunyurwe nekunovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare nedare raMajor Street muChinoyi neZuro. Vachipa mutongo wavo nezuro, muzvare Ruth Moyo vakarasa chikumbiro chevana vavaMugabe vanoti Bona Mugabe, tinotenda Robert Jr. naBela Main Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa naMambo Zimba muna Chikumi. Mumwe mugari wekwaZimba vaDon Mogombe vati vanoshamiswa nemitongo yematare yekuda kumanikidza kuti vaMugabe vafukunyurwe vachinovigwa kuHeroes Acre asi pasingataurwe zvevamwe vakaitwa magamba asi vakavigwa kwaidiwa nehama dzavo savaDumiso Dhavengwa nevamwe.
Inini mafungiro nemaonero angu ano nyangopaine mutongo wakadaro asi uri wrong nokuti tine manational heroes akawanda akadeclarewa kuti aifanira kuvigirwa kuHeroes Acre asi vakaenda mumisha yavo. So it's not fair kuti titi vaMugabe ngavabviswe kwaZimba vaende kuHeroes Acre. Besides that, kana chiva asiri happy nepavakavigwa besides muziyo kwamunovigira asi mumusha menyu not kutaura kuti takurai muende kuHeroes Acre.
Hatina kunzwa divi rehurumende kana ravaMnangagwa panyaya iyi sezvo mutauriri wehurumende uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana mutauriri wavaMnangagwa vaDoge Charamba vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Zvichakadaro gweta revana vaMugabe vafungai chinwa murombe vati mushure mekutaura nevana vaMugabe vari kupikisa mutongo waMajor Street muChinoyi nekukwidza nyaya iyi kudare repamusoro nemusi wemuvhuro kana Chipiri.
Judgment yakapuwa obviously mukana yakawanda yekuti inokwaniswa kuchallengewa pamumatare izvozvo hatinawo muZimbabwe nemhaka yekuti temu semanero wakaitwa tinoona sekunge that vana vawemufi havangatadziswe kuenda pamberi pedare nekuda kwenyaya.
Vamugabe vakashaikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatsonganyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 izvo zvakaona vamunangagwa vachigadzwa semutungamiri wenyika vachitora chinzvimbo chavamugabe. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Batore MDC Alliance nasi racherechedza makore makumi maviri nemaviri kubva musi wakaumbwa batore MDC muna 1999. MDCT inotiwo ichacherechedza zuva iri mangwana. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri Vanelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo vasiri kukwanisa kuita misangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere checovid-19. VaChamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo, asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachaona rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. VaChamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, vachiti hurumende yeZANU PF yatadza kupa veruzhinji rugare kubudikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai, MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House mangwana, apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kweMDC makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko, vanosanganisira vaShakabu vanoti vatsvangirai, vaGibson Svanda, vaIsaac Matongo, amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makorifoti mumune zvakaitika zvakawanda zvekuti vakadzidza chidzidzo. Kune vamwe vakasara, kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike. Naipapo isusu osewa semuri MDCT tinotarisira kuti izvo rwendo rwedu harisi nyore. Kana taita saudzi runyore, kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa. Asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure. Sutiri kuti rwendo rwedu ruchaenderera mberi, nekuti munozivaimi kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda Joshua wedu ndibaba Douglas Monzora. Tinotarisira kuti izvo tichasvika tichanotora nyika yeCanaan.
VaDamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro. Uyo wakati vaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai, hakuvatadzise kukunda musarudzo, vachiti bato ravo harisi kurwisana navaChamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato reZANU PF pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Hasi kukondesa vaChamisa uchengetiri purezidendi kuti vangu vari purezidendi weZimbabwe, kana kuti vaMonzora vangu vari purezidendi weZimbabwe. Tikukondesa navaMnangagwa kuti vanga vari purezidendi weZimbabwe vaMonzora. Saka musanyisa vaChamisa pamberi nekuti ivo vada kutokondestawo vaMnangagwa.
Asi imwe nyanzvi munyadzo dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka eMDC aya akapatsanurana, MDC Alliance yavaChamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo, chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeni, asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina zita rake rekungoti mwana wechidiki iroro ndo riri kumukampeinira. Saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999, bato iri harisati rakwanisa kupinda masimba, kunyange hazvo vatsvangirai vakamboumba hurumende yemubatanidzwa nemushakabva Robert Mugabe muna 2009, zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008, izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika. Pakakunda vatsvangirai vaMugabe musarudzo yekutanga, asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwina musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevaviri. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi matanhatu nevatatu. 126,163. Hurumende yakadzisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamirioni maviri nezuru mazana masere nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu. 2,824,596. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yatenga nhomba mamirioni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi. America iri kurangarira nhasi kurwiswa kwayakaitwa nevanopfurikidza muero makore makumi maviri apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira nzvimbo nhatu dzakarwiswa musi waGunyana 11, 2001, dzinoti Pentagon muVirginia, World Trade Center muNew York nedunhu rePennsylvania. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa musi uyu apo vanopfurikidza mwero vakapamba ndege vachidzishandisa sezvombo zvekuparadza zvivakwa muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Chatonda vanoti vanotenda Mwari nevadzimo vavo sezvo vakapona nepaburi retsono pakarwiswa muzinda weWorld Trade Center uko vaive nemusangano zuva iri. Vachatonda vanoti vakabuda muhofisi yavo vachienda kunotsvaga svotogadzike nekuverenga bepa nhau apo vakazonzwa kuti World Trade Center yainge yarwiswa. Vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara remudumbu nechirwere cheitsvo mushure mekufema mweya waibva kuWorld Trade Center. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachatonda kuti tinzwe nezvakaitika musi uyu.
Froyoyo 101 kuma 7 o'clock makuseni ndokusvika manga muchifadirwa kuita musangano uya atogadzira zvinhu zvedu zviyezvi vanhu vachitotanga kudzisa makofi chichi ndikati ha zvinhu zvakarongeka pana ndichibva ndati ah 10 o'clock ichi ichikure regai ndidzike pasi vandasiya makiye mota angi nebriefcase vandadzika pasi. Takananga kucoffee shop panga pane vamo vakati wandei vanga vakamirira kuti maofisi avo nguva ikwana. Ndogara paya pa nguva dzokusvika kuma 8 o'clock ndo pandakati ha kuda ndotanga kusimuka. Pandakangoti ndisimuke ndende kuelevator kunotora briefcase yangu ndakangonzwa kuti kwega kwega magetsi ese kugaira kwaira kuita sese nheni yapinda mubuilding. Saka hatina kuziva kuti chaitika chii. Takatozoona magetsi wese ndoo apachisina. Tatisasawo nyangwe akari masikati zvavaoba waingoona magetsi kana ukatarisa kure but mukati muya manga matanga kuita dima machi isinganyatsokuona kana kuti madhoo ari papi toenda kupi. Chigare nechigare chikanzwa maambulensi akuuya.
Panga pasina here yambiro yakapiwa neguta renew York.
Pakandishamisa ndechekuti kuNew York kune inonzi emergency radio inouya patelevision ngana pa kana une radio inouya paradio kuti vataure kuti zviri kuitika zvii. Musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuWorld Center zvii kuti tizive kuti chii at that particular time panga pasina.
Chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambe fambe?
Chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kumaelevator achikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotora briefcase. Zvikanzi ai usamboenda muelevator. Saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Imi muri pakati panapa garai pasi. Toburitsa vanhu tichibva tagara pasi paya. Takagara takamirira kuti mafire marshals vatiudze kwokuenda. takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziya kuti kana bomba rado netswa zvinoita sei ndozva ndakangofunga kuti karaka nebomba nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ndongozongudzwa kuti ndopakaita kuruva nenene utsi hwakabudamo hwaitopisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wanguva mudima reutsi.
Makazobuda sei panzvimbo iyi?
Ndopakauya firefighter muhangane netochi dzavakati ayo vanhu mi nditevererei ndekutaridzei pane mukana wokubuda handiti pane maunderground path matraini aya ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana door reunderground rakazoruka mozobuda ipapo tigofamba patakangotanga kufamba building ndokunga yanga isati yanyatsodonha tanzwa futi kuti ndopakauya hutsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso. In fact makore apera wandatisingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo ino vanhu vanga vakandikomberedza so waingoona munhu adonha hauchaoni munhu. Chigurupu changa chiripo patakatanga kubva muworld trade center kuti tipinde muunderground ndakangoti kuda taatiri kuma 200-250 tichitsvaga outlet tofunga papasara vanhu 25 chaivo. Kufema kwanga kwakunetsa ndakabvisa bhachi rangu ndikatora vest under vest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumuno semask kuti nditogona kufema hameno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kusend Barnabas hospital.
Muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu?
Utsi hwandakafema hwanga kune magirazi nesimendi chiichi nokuti zvakazondirwarisa ndikaita makansa mudumbu umu ndikaitwa operation ndokuti dumbu rangu rakabviswa kubviswa kuti du handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys ose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours izvo zvokutaura kwatinoita so ndiri kudialysis.
Avo vanga vari vaFrank Chatonda chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri pedyo neworld trade center payakarwiswa nevanopfurukidza mwero munew york vachitaura vari parunhare vari kusouth carolina namarvelous muhlanganyahuye westudio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo sachigaro wemdc alliance mudunhu renorth america province vatawanda dzvokora kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye-9/11.
Isu sebato reMDC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinomira nenyika dzepasi rose kusanganisira hurumende yeAmerica tichifunga nekurangarira vanhu vakapondwa makore makumi maviri akapfuura kukafa vanhu vanopfuura zviuru zviviri. Vanhu ava tinoziva tose vakapondwa nevanhu vasingafarire runyararo vanhu vanofarira ropa revanhu vanoda kuponda vatingati matororo. Isu tinoti vanhu ivava kana vachinge vabatwa kana vachinge vaonekwa vachiita izvozvo vanofanirwa kurangwa zvakaomarara kuti vasazozviita zvakare uye kuti vadzivise avo vanenge vachida kuzoronga zvinhu zvekuponda nekudeura ropa.
Munoona sei mabatirwo aitwa kucherechedza zuva iri nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden? Zimbabwe ingadzidzei pachiitiko ichi?
Asi ini chinonyanya kundifadza zvangu ndechekuti munowo muAmerica vaJoe Biden varatidza kubatanidza vanhu. Ndo zvinonakidza kuti kana paine nhamo inenge yawira nyika kana paine zvakashata zvinenge zvawira nyika vanhu vose vanobatana kwete kuti nekuti ava ndava ndevekwangana havafanirwe kuuya ava ndevekwangana havafanirwe kuonekwa kana kunzwika vachitaura. Taona isusu vaJoe Biden na Bill Clinton nevamwe wanobva kudivi rema Republicans vachinogara pamwe chete vachibatana kurangarira vanhu vavo vanhu vakashaika ivava ndo zvatinenge tichida kukurudzira.
Avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Sezvo tichitemba tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANPF iri muWashington DC vaFrank Guni kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye 9/11.
Isusi musangano weZANPF tinoona kuti chitiko chekubhomba kwakaita America musi waSeptember 11, 20 years ago. Chunhu chakaipa zvikuru kwazvo nokuti matoro aya akatora mutemo nokutora upenyu hwevanhu zvisina tsarukano. Isusi semusangano tinoti pasi nematororo, matororo kwese kwaari anofanira kurwiswa nokuti anokanganisa runyararo neugari hwakanaka hwevanhu. Takachema pamwe chete neAmerica pakaitika chiitiko ichi. Saka pari nhasi tinorangarirawo kudeuka kwakaita ropa muAmerica zvakaafekta pasi rese nekuti kwese kunenge kwaita matororo achitora upenyu hwevanhu vasina mhosva zvinotiafektawo isusu nokuti isusuwo seZimbabwe tine tisingade kuti zvizoitikawo kwatiri. Saka tinochemedzana neAmerica.
Munoona sei kubuda kwakaita America munyika yeAfghanistan?
Chatinoshora chete ndechekuti mukupedzisira kwazvo takaona America yakaenda kuAfghanistan ikaropedza makore makumi maviri ikoko ichitiri kurwisa matororo echitariban. Asi iye zvino vabuda, chitariban chiyachadzoka, ndochaakutonga. Vaakutotaura navo vachibatsirana kuti vaburise zvisharwa zveAmerica neshamwari dzavo. Saka tobvunza kuti mari dzese dzavakashandisa nezvese zvavakaita izvi zvakambobva zvakabudisa sei. Asiwo nerumwe rutivi tinotenda kuti hatina kuzoona imwe 9/11 zvakare imo muAmerica kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari nhengo yeZANPF vachigara muWashington DC vaFrank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mufundisi wechidzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro pemaonero avo nechiitiko chekurangarira kurwiswa kwakaitwa America muna Gunyana 2011 nevanopfurikidza mwero.
Tarangu zvinoitwa pasa Rebecca Makai ndirikutaura ndiri muno muMinnesota muUSA. Vanhu vari kutya, vanhu vari kuti nevanhu vakawanda vachiri kustruggla nepost-traumatic stress zvakaitika. Saka tiri kuda kungouya pano sevechitendero tichiti vadikani hatina kumwe kwatingaende. Tariro yedu iri muna Jehovha. Tinoda kusimudza meso edu tichiaisa kuna Mwari. Saka tiri kukurudzira kunamata.
Imi sevafundisi vari muno muAmerica, zvii zvamuri kukurudzira vamwewo zvizvarwa zveZimbabwe kana zvemuno muAmerica zvakatarisana nedambudziko iri remusuwa Gunyana 11, 2011?
Tinoda kutingokumbira kuti Mwari ndiye muchengeti, ndiye ultimatum yedu kuti tikasvika pana Mwari, tikanamata, tikamira pana Mwari nesoko ravo, tikamira pasoko ravo, anova mubatsiri wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mufundisi Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevagari matunhu akasiyana-siyana rekubviswa munzvimbo dzavagere mushure mekunge munzvimbo idzi mawanikwa zvicherwa. kuti tinzwe kuti vagari ava vane kodzero here yekuramba kubva munzvimbo dzavo kana muchinge mawanikwa zvicherwa. Tabata mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, takatanga nekuvabvunza kuti zviri kufamba sei kwatiri kunzwa kuti vagari vari kubviswa.
Dambudziko raitika nderekuti vanhu vari kumaruwa iko zvinoizvi nyika yese yeZimbabwe vasangana nedambudziko rakasangana nemadzitateguru edu muna 1890 pakasvika maBritish muZimbabwe vachidzinga vanhu vatema kubva mumisha yavo vachinovagarisa makiti. Saka iko zvinoizvi ndingati makore maviri apfuura taona kuwedzera kwekupiwa kwemaspecial grants kumachina. Hurumende haisi kuenda on the ground kunotaura nevanhu.
Asi kava Maguhu, tinonzwa kuti pane mutemo unopa masimba kuhurumende ekubvisa vanhu panenge pawanikwa zviwanikwa zvingava zvicherwa izvozvi zviri kuita kuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Mutemo iwoyo iMines and Minerals Act yakanyorwa nemaBritish muna 1961 mutemo wehudzvinyiriri. Chinova chine chinoshamisa kuti 41 years after independence tichine mutemo wakadaro unodzvinyirira vanhu zvinotyisa kudaro. Unoperekedzwa zvekare neumwe mutemo unonzi Communal Lands Act unotaura kuti communal land yese iri muZimbabwe kubva tinoti kumaruwa iri muzita raPresident. Ndosaka vachiramba kupa vanhu compensation nekuti vanenge vachiti ivhu racho harisi rako. Zvinoita kuti timbvunze kuti saka chii chaimborwirwa kubva kuna ana mbuya nehanda kusvika muna 1980 takatiudzwa kunzi ivhu ndo ratiri kurwira. Asi iko zvinoizvi 70% yemaZimbabweans masikwata kunyange vasingazviziwi vanozozviziva kana paitika yemineral. Ndopavanoona kuti nzvimbo yavo inenge yakombwa nemapurisa vanenge vaakuwana vanhu vanenge vachivavhundutsira nekuvachichidzira nezvimwe zvakangodaro. Saka tine dambudziko guru remitemo. Ndosaka vanhu vari kuti ngatigadzirisei mitemo yedu kuti idyidzane neconstitution yenyika. Constitution yedu haitenderi sezvekuitika izvi. Asi ndosaka hurumende isi kuda kuti tive nemitemo mitsva inodyidzana nechi nebumbiro remitemo renyika.
Saka zvii zvaifanira kuitwa kuti vagari vachengetedzeke kana kuti vachengetedzwe nemutemo?
Zvaifanira kunge zvichiitika ndezvekuti hurumende ndiyo yaifanira kuisa mutemo nemapolices anoprotekta vanhu vavo. Vamunangagwa ndipresident weZimbabwe, basa ravo guru nderekuprotekta zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka chataifanira kunge tichiona mapolices ehurumende anodzivirira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvisinei hazvo, nechikonzero chekuti hurumende yedu iri kuita sekuti ihurumende yemainvestors. Chinenge chakudiwawo ndechekuti magweta vatarise bumbiro remutemo, vatarise malaws edu, voendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva. Vanhu vacho vari kuda kubviswa ngavarege kungomirira kusvikira musi wekubviswa. Ngavaorganize at the local level. Masangano akazvimirirawo oga anofanira kuti aite ruzha pamusoro petsekwende yapinda munyika iyi yekudzingwa kwevanhu mumisha mavo. Magweta anofanira kuendawo zvekare kumainternational courts sethe African Court on Human and People's Rights vachinoshambadzawo kuti ndo dambudziko raitika muZimbabwe, pomboitwawo majudgments even outside Zimbabwe. Tochionawo kuti zvinofamba sei kana tateera nzira dzakawanda wanda idzodzo.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutenda iva Maguhu nekupinda muchirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
So kuyizika disenda ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili 22 selokhe labunjwayo. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwecatsha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi.
Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namuhla emzini wakhe eGwamba enkayi okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini.
Hayi ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikiji omdala esehamba nabo Zandile noba quiet ngoba uthe khona ezimbili seziniphe amagama wathi enye ngquiet enye nguZandile. Quiet athi thula msindo ma gatekeeper. Kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili i-22 selokhe labunjwayo, njalo umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho oluzayo oluka-2023. Wethule umbiko wakhe ebulenjini ekobulawayo phambilini kwalomkhosi wethekelele isigaba seMathebeleland South, lapho afike wethula inhlonipho ethuneni lomunye owayeyisiphathamandla saleli bandla, unkosikazi Sithembile Mlotshwa owayengusene Tawa wapopa ngomnyaka ka 2018. Isikhulumeli sakubulawayo kubandla le MDC Alliance umnumzana Sweden Chirowodza ugcizelele ku Studio 7 ukuthi ngempela umnumzana Chamisa ukobulawayo. Wathi isikhulumeli seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela wagcizelela okufanayo. Umnumzana Chamisa ubekhatshwe ngabasekeli bakhe ababalisa unkosikazi Linette Karenyi Khore, umnumzana Welshman Ncube lezinye iziphathamandla zaleli bandla, umnumzana Solani Njemnyama Moyo labanye, lapho eseMathebeleland South. Ibandla leMDCT okungelinye lamacele eMDC lithi lalo lizaqhuba owalo umkhosi kusasa. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwecatsha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001. Umkhosi lo ukhokhelwe ngumongameli Joe Biden weMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lapha kusendaweni iyayisaziwa ngokuthi World Trade Center obekulomongameli Joseph Biden labake bakhokhela ilizwe leMelika abakhokhela umnumzana Barack Obama lomnumzana Bill Clinton, njalo nezihlobo zabantu abafela endaweni leyo. Amalecatsha asebenzisa indizamtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center. Bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center.
Edelmiro Abad, Marie Rose Abad, Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le, ukhulume kumabona kude awuphanike enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhazile White House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the 1,000 more who were injured, America and the world commemorate you and your loved ones. In the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Kulabanye abantu abathi kumele lemelika likhuphule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlala kahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo unuzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Kungakenzakala inkinga ye America uMoshudu. Noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi bakithi ake kubheke lapha abantu abazange bazwisise kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzaka namhlaka 11 emhlaka 11. Kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi zwisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela. Kusese nomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucatshako lemelika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzohamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikeni adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami mbona ngani ama-Taliban ngenzwa ukuthi ibele ngabangani be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezoba ngama-enemy e-US then kungenzakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu abebetrainwe i-US ama-Afghan military abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban. Angazi ukuthi bona baluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlela kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalwecatsha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni athiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi. Ngoba sibona even duze laseZimbabwe khona phana eMozambique sike sabona kusiba lamalecatsha amaningi akho aqalwe umsindo onzima kabi lapho, and labo futhi ba-behave ngendlela efanayo lala malecatsha ahlasela i-United States. So if mabe khona next door eMozambique khona phana, okusho ukuthi laseZimbabwe musi bangangena. So yinto kumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalecatsha abhidliza i-World Trade Center atshaya njalo isigodlo samabutho ese-Pentagon, kwathi indizamtshina owakumele iyebhidliza i-White House yawela ePennsylvania.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokuvulwa kwezikolo sekulethe udubo oluphindwe kabili kuningi lazo elivele lingenelisi ukuziphilisa ngemali eliyitholayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba esezansi emandebeleni.
Izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba iza kubande kulamanye osekuthe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Lavumoncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke, kakhulu kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees. Kuba lokuzimanyana mpela obukhulu kakhulu ngoba ukuthi imali bazithatha bazazithatha ngaphi kunje. Isimo sakhona siyasinda, abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwa i-school fees. Yonke le nto leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi emawana eKwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni okuludubo olukhulu kuye.
Hluphe kakhulu embona abantu sihlangana labo usuphumani abantu sibheka ngoba i-RTGS leyi ekhaya kayisebenzi. Ungasukele malini malini vele kayisebenzi RTGS unayisebenzi sihlangana labo ma ungela mbuzi ungalankulu uveka kuhle athengani emakhaya kufuneki kanti le-USA kuphela okunye konke lokhu vele ababambi irandi le-USA.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu eKwanda South yena ophila ngokubhoda ethengisa uthi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebisitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu. Sokuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mbijana kwayengezwa lezikhathi ama-lockdown lawa ngoba hayi ngendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho njengathi se okwethu i-business yethu yabi iyimobile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba yabona so kungasakuvumeli lokuthi uhambe hayi kodwa sekungconywana khona lokhu.
Unkosikazi Thando Mawuba eMatanangombe kwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo anakekele abantu bakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantu bethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Ngikhuluma ngenjengi labantwana ababili high school abafuna i-fees e-amount efika phose ku-100,000 RTGs bafuna i-grocery babhatalele njalo i-examination fee. Bonke lokhu obuya phezu komuntu ohola imadlana engatholuthu.
Inhlanganiso zababalisi zithi iningi lababalisi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yodubo lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ingxenye yababalisi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo owenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi hatsho ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe esikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyiswane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangotho olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lokhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa emhloliso yalo nyaka uthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa kusefike ekupheleni kwalinyanga. Ngiyemele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Lingali tshona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lwegama le-MDC Alliance.
Khona kubalulekile ukuthi kutholakale igama elitsha ngoba lona igama elithi MDC selingcolishwe kakhulu kulabo abalithandayo. Kodwa ke ngibe ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile kwezombusazwe waseZimbabwe. Kulabo abalithandayo leli bandla ngeke kube lula ukuthi nje bahlukane nalo nje kanjalo. Ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi baqale bagudu bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama lithi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye. Bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla leli likhokhelwa nguDouglas Monzora kungenza ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isijobelelo sakhona ngubani uyabanjwa. So kumele ke baguduze bahlolisise ukuthi kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzise lelo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthi bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazi ukubanjwa imijibila yomthetho
ethiwe nguhulumende ethiwe izano besebenzisana nabanye ababangisana lelo gama bengabe MDC kodwa mbuye ngithi mina kubalekile futhi ukuthi bakwazi ukuthi amagama ayabangwa ngwezombusazwe sinayo imbali ende kakhulu ezweni laseZimbabwe lapho kubangwa khona amagama abantu bajobelela ukuthile sengitsho lona ibandla lezano lona ngokwalo uyazi ukuthi libandla elegame elinombango phakathi ngoba kwakulibandla likaNdaba Ningisithole bajobelela ukuthi PF ukuze bahlukane naye uNdaba Ningi
khona ukuguqula ibizo lokho ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho
angikholwa ke mina ukuthi ukuguqulwa kwebandla ngithi mina ukuguqulwa kwegama elithi MDC uma lingajika libe ngokunye nje ukuthi lokho kungalenza linqotshwe okhethweni angikholwa ukuthi lokho kungenzeka abantu ubukhokheli babo bayabazi ende akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu okuyena okumele bamlandele nalelo gama noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama kodwa njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la sawela la sakhuphuka la sakhilikitshela la namhlanje sesila konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwanga
umbuzo wami wokugcina ngokubona kwakho ubona ngani nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingabanjani elinganelisa ukuthi abantu balamukele abelizwe lonke kungakhathalekile lokuthi bavela ngapi kwelizwe
ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalekanga okubalekile ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala muni kuphela nje noma bengazibiza bathi ilelo bandla usihlahla abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo babuthandayo bazolandela igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalekileyo noma eqakathekileyo okubalekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani konke okunye lokhu kubuya muva uma kuthi ukukhokheli ababuthandayo yibona lobu obuka Nelson Chamisa noma engazibiza athi ungumgodoyi bazolandela lelo bandla ngoba abantu balandela ukukhokheli ababuthembayo nababuthandayo
lo-ke bekungumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Deborah Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association sicubungula impumela yokudingisisa okuqhutshwe inhlanganiso ye-VZ ethulwe emhlanganweni izolo kobulawayo siqale ngokumbuza ukuthi udaba lwabantu okuthiwa ngama-runners kungani kuthiwa luphatha kubi abesifazana
Right, okuya ukucross ama-border like ama-truck drivers. So what they do is they check ama-orders kubomama ukuthi bafuna lokhu lalokhu. So nxa sebephenduka back bayabaphathela impadana zana from South Africa, Botswana, wherever, ekhantri lapha bayabehambe khona izinto ezambili. Sebebacharja i-35% babe odesa, like for example, i-Colgate isenza 65 cents, isibuyise i-dollar or dollar 20 cents. So ukuthi beyithengise labo sokusezebefake imakapa. So in that issue ayethuna sibayakhathaza bephuma berana etelos sebengasazwisisanda amakastomar ukuthi kathi i-Colgate yingani last week bebale ngayo.
Abesilisa-ke akuhlukuluzi bonke yini?
Okay, abesilisa kuyabahlukuluza labo, but most of the people who are on the ground ngabomama ngoba abaningi kakhulu, iba le-8% eningi ehambayo ephathisayo. Obobaba kuba lula ngoba kwesinye isikhathi kwakufuneka ukuthi ngicela ukugada la metrakini ehambe bethwa ngumoya kumbe ehambe esesidongobeni khonaphana okungena la mawindo okungenisa umoya, but uzabatheka kwazi ukuthi bethune sezinikela i-team ebesehambayo. So akubahlukuluzi kangako as compared to omama, ngoba omama sho yabona ukuthi zabe zivele zibhajetiwe ezinye imali nxa sesithengisile, sifuna ukubhadala abantwana esikhulu kwezi, sifuna ukubhadala amarenti, sifuna ukuthenga ukudla, konke khona lokhu yikho ucina ukuhlukuluza ngoba ucina ungasabi ngeprofit lana ebabhekayo. So iprofit yabo sekungathi uthengisa udinga ndaweni ngoba imali eningi yabe isidodolorana.
Abanye abesifazana babikwa bekhonona ngokuhlukuluzwa ngokocansi. Liyake liyamukele imbiko efana lale?
Izolo kule ngisemhlangane ngoba part of umhlangano nalowo kuphumile sikule ukuthi kule sextortion sasekuthina sesibuza ukuthi iyenziwa ngabantu be-city council or iyenziwa ngama-different offices, ngoba nxa usethathe ilicense kulema-departments maybe athize ohamba khona. For example, xa uthathe ilicense yokuthengisa ukudla uhamba ku-health department usuke lapha ususeyathatha-ke ama-fingerprints lani lani. So kule ngathi kule ama-departments athize, so besifisa ukuthi ngakuya kuphuma kabanzi ukuthi i-sustation le eyenziwayo iphuma kuyiphi i-department. Although vele i-sustation ikhona sexual harassment konke kukhona, even le kuma-borders, ama-borders kwengwenziwa ukuthi vele ukuthi uchaphise iy'mpahla zakho uthuma lawe usuthandana nompolisa ongathandane naye ukuthi vele ufuna ukuthandana naye, kodwa kuye ukuthi ufuna ukuthi izinto zakho zichaphe kumbeni kukhona ufuna i-favor oyifunayo naye, bese kuthi ukuthi ngwenzela i-favor njalo. So kumele ungene emacansini lingavumelananga lithole kokungenela khona lokho isikhathi sokuthi udlule. So kuphumile kabanzi sibili, but yizinto esisazijubungula ukuthi sibone ukuthi yiphi i-department yangkhona, ngoba ngize ngareyiza mina ngokwami ngize ngareyiza ukuthi i-housing department ibanjwa ngumuntu ongumama, kwasekuthi hhayi from umuntu ongumama khonaphana i-process. So bese bebala kuthuthile ukuthatha ama-fingerprints, ngoba sesi siyabona ukuthi i-COVID-19 leyo yathi ilama-restrictions kulabe-social distance lanilani nokungababhanizani. So ukuthi umpolisa eze kubambe isandla sakho yikho lapho mebe ungacelana khona kuvunyelwane, ucelane kuphanane kumbeni kwenye i-department. So sesakucubungula njengenhlanganiso yobulawayo benza ze-trader association ukuthi kahle kahle ungabi kwakhona indaba yankhona ilalela ngayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Ebesixoxa laye uhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba, okuyingxenye yezipho ezivela kumphakathi. Asenelisanga ukuxoxa loSikhosana ngoba ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini lungangeni khona le enkayi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimani Ndlovu, owazakala ngokuthi uMadlela Sikhobokhobo, onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo eziphathelane lomculo wakhe.
Yebo, sivingelele, sivingelele. Hayi, ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitshi omdala esehamba nabozandile nobaquiet, ngoba uthe khona ezimbili sezinipha amagama wathi enye ngiquiet, enye ngozandile. Quiet athi thula msindo, ma gatekeeper. Kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke. Usikhosana namhlanje usenkayi nenkomo zakhe.
Bezingaki, zikhona yini ezinye ezilokhu zisendleleni?
Hayi, inkomo zine, ezimbili ngezinsikazi and then eyodwa ngenduna hayi ziphelele, kumele yena ayozikhulisa. Sekubuye ke umdala ukuthi uzikhulisa kanjani, angahluleka ngokwakhe kodwa isizwe siyabe simzamile.
Ezinye njalo izipho ayezithenjisiwe nazo uzamukele na?
Yebo, ezinye izipho ungathi uyabuyela kulist laphaya abantu bathe bafuna kumakhela umuzi, so okuhle ukuthi mathuzane ngicabanga ukuthi sebe sisithi hayi ake nikhangele umuzi kaSikhosana. USikhosana ngihlala ngisho ngithi mina it is now beyond any person, it is a people's project. Akaze kwenzakale lokho kwenzakalayo esizweni sakithi. Abantu baphakamela umuntu ngalendlela, ngisho kwayena uMajayivana ikehla lakithi azange abantu baliphakamele ngalendlela. So singazi ukuthi kwenzekani, mhlawumbe it is the beginning of things good to come, asazi. Kodwa ke sijabulela ukuthi abantu baphakamile babambana bathi nazi izipho SiKhosana. Sengiqeda ngifuna ukubonga isizwe ngoba ngicabanga ukuthi bangibonile ngisiyalanda umdala enkayi, nami ngifuqwa yilokho bekungifuqa. Sayamlanda namhlanje ulala khona. Ngicabanga ukuthi ngibabonga abantu bakithi ngoba akululanga phela ukuthi umuntu eyeyiswa kangaka ngabanye, kodwa abanye babona ukuthi ngumuntu ofanelwe ukusizwa. So ngifuna ukubonga isizwe sakithi ukuthi samemeza sathi bakithi nangu lo muntu esize naye ake nichase la nichaza khona. Baphakama kakhulu. Ngiyabonga bakithi, ngiyabonga isizwe sikamzilikazi nomambo, ngiyabonga kakhulu.
Lo nguMothusi Bashimana Ndlovu owazakala ngokuthi nguMandlela Sikhobokhobo, yena ongumculi umlingisi lo mahlekisa esixoxelayo ekubulawayo. Lokho kulandela umculo kaSikhosana othi Dlala Ntethe othakazelelwa ngabaningi.
Zelezela manga phakathi komnyaka.
SiKhosana uthi Dlala Ntethe othakazelelwa ngabaningi. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance namhla linanze iminyaka engamatshumi amabili lambili 22 selokhe labunjwayo. Njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko wakhe ebulenjini be-internet Ilizwe leMelika namhlanje iqhobe isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalucacha mhlaka 11 ngompandula ngomnyaka ka-2001. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namuhla emzini wakhe eGwamba okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalekisayo. Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. This is